zviriyo zviriyo tokatsumuka mana kadikika zviro hakuna zvakadaro itati yokadiki takarwira ikaini hatina zviro tomupfungwa medu hatina mekaadzi maziso medu hatina zvakabvara donje munzeve tinotevera musangano wedzanupfekwa wakabva ndosaka takahwina hondo hatina anoti edreamers ndosaka takabvisa iye ari kurota South Africa ukoko kana aine zvivinda aikuda kutumira tsamba registration pinda muzimbabwe tobotanga kudhira nemapurisa nemhosva dzake tobotanga kudhira nenyaya nemhosva dzake dzaakaita sezvinoitwa kuamerica
vakasungwa hazvizoratidze sekuti muri kutya here kuti vapinde mudare
hakuna zvinotaura kuti kana uri kanduri muniform yocriminal exit department no constitutional provision for immunity of candidates from criminal liability. Abopinda tione ribodira nyaya idzo apanga apfuna zvekuita candidate ambabva haribvumidzwi mutemo unotaura kuti mbabva hadzibvumidzwi kuita macontestants.